Izvi zvataurwa nemukuru werimwe bandiko reUSAID reResilience Anchors vaJeremy Swanson pavataura nevatori venhau pamusangano wekutanga wakokerwa nechikamu chavo wekucherechedza ukoshwa hwemasango, michero yechivanhu nemiti kana kuti non-timber forest products convention.
The purpose of our project is to build resilience of communities around protected areas in Zimbabwe.
Isu donzo redu nderekusimbaradza nharaunda dzinogara munzvimbo dzine zviwanikwa izvi kuti vakwanise kuwana chouviri kubudikidza nezviwanikwa zviri munzvimbo dzavo. Tinoita izvi kubudikidza nekuvadzidzisa nezvekukosha kwemasango nemhuka dzesango, uyewo kuti vazive kuti vanogona kuita mari nekuda kwezviwanikwa izvi.
Mumwe wevakuru vanotungamira zvirongwa mubazi rinoona nezvenyaya dzemadzimai kupunduka kumaruwa nezvemabhizimusi achiri kukura, amai Tariro Chipeperera, vati hurumende inofara nebasa riri kuitwa neUSAID Resilience Anchors sezvo riri kusimudzira nharaunda dziri kumamisha kunyanya madzimai.
Convention yatakaunganira pano yakakosha zvikuru. Kazhinji zhinji madzimai kumaruwa kwatinogara ndo vanowanzotora zvakafanana nemazhanje, zvakafanana nemauyu, zvakafanana nemadora, even matowe, vachitora vachitengesa. Tikuona kuti maproducts iwaya ari kutorwa achigadziriswa kuda maoils anodzorwa kumeso, kuda mishonga inoshandiswa pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Sasi tiri kuti madzimai edu ichokwadi vakawanda, ndokunga 70% yavo vanobva kumaruwa vari kubatsikana.
Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, mumwe wevanhu vari kuwana chouviri kubva kuzviwanikwa zviri munzvimbo mavo ndevaPrayer Chuma, vanove vechidiki vari mugare wekuward 21 munzvimbo yeBinga.
Tinotiwanisa mari manonitimber forest products nezvamenial kuti zvemashamba, kuti marura, kuti wooden banana. Yamboite dambudziko hombe sejero rekuwanawo mari dzeschool fees. But now ndaona chenji yakakurisa chero mucommunity yenyu. Vakutobhadharira vana vechikoro, havachadzingi vana. Vamwewo vane vakutanga kukandirana mari vachita mamerigo around.
Muzvare Cheriti Matapure vekubhikita kumasvingo vanoti zviwanikwa zvemusango zvirimo munzvimbo yavo, asi vanodawo rubatsiro kuti vakwanise kuwanawo chouviri kubva mazviri.
Tine mapfura, tine mauyu, tine nhengeni. Kati ndingati pari zvino hapana tachashanda nazvo because hapana vanhu vanotitendera. Hatina mabhaya, saka taitikumbirawo kuti kana pane mabhaya taitikumbirawo kuti dekamawana aisvikawo kunzvimbo kwedu. Zvino kuda zvaita aichibatsira pakuti tiwane mari dzemikando yefiuti nekuendesa vana kuchikoro nekuwana zvokudya, sezvo nzvimbo yedu iri nzvimbo yakaoma tinganyatsoona yamvura.
Zimbabwe inonzi ndiyo yedzimwe nyika dziri kuparadza masango zvakanyanya zvinogona kuita kuti upenyu hwevanhu vari kumaruwa kunyanya madzimai huwedzere kuoma. Asi vakafanobata chigaro chemukuru wekomishoni inoona nezvekuchengetedzwa kwemasango yeForestry Commission vaStephen Zingwena, vanoti masango akakosha uye anoda kuchengetedzwa.
Kazhinji kacho tinoti vari dzine nzvimbo dzinenge dziine zviwanikwa izvozvo ngavaise zvirango pane vanhu vanenge vachitora zviwanikwa izvo, kana ari michero, kana ari mapote, kana zviri zvii zvinenge zvichibviswa ipapo ngazvionekwe kuti zvabviswa nenzira yekuti hazviurai miti inoramba ichibereka zvakare zvimwe zviwanikwa mangwana.
Nyanzvi dzanga dziri pamusangano uyu dzatiwo kutengeswa kwezviwanikwa zvinobva pamiti zvakafanana nemichero, midzi, mashizha nemakavi, uyewo kwezvirimwa zvechivanhu zvinosanganisira mhunga, mapfunde nerukweza, kunonzi kunogona kuwanisa nyika bhizimusi rinosvika madhora mamiriyoni mazana matatu ekuAmerica, $300 million pagore rega rega, zvavati zvinosimudzirawo upenyu hwevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa izvi. USAID yati ine tarisiro yekuwedzera nzvimbo dzairi kupa nharaunda rubatsiro rwekugona kuwana raramo kubva muzviwanikwa zvesango nezvekurima. Musangano uyu waitwa pasedingindira ranga richikurudzira kusimbaradzwa kwenzvimbo dzine zviwanikwa kana kuti promoting transformative community resilience through non-timber forestry products. Ndakamirira Studio 7 ndiri Marare, ndini Tobias Mudzingwa.